Chirongwa ichi pamaonero eInternational Vendors Union changa chisiri chirongwa chemazenda. Changa chiri chirongwa chevanhu vanoita zvematongerwo enyika. Apa ndakanangana nebato reZANU PF rinotungamirirwa naVamugabe. Ndobato ranga riita chirongwa ichi. Changa chiri chirongwa chemazenda. Ndinoziva kuti Zimbabwe yese inozviziva kuti isu seInternational Vendors Union hatinei nechokuita nezvematongerwo enyika. Saka hapana pataitarisirwa kuti tiende kundobatanidza kana kundoshanda nevanhu veQueen of Grace Zimmerstead Trust. Nokuti iyi musangano wadanwa vatungamiri veZANU PF, wadanwa mayouth eZANU PF pabva kuMbare nezvimwe nzvimbo dzakawanda dzakadaro kuti pangoita senge pane manhamba akawanda. Saka hatina kuenda isu National Vendors Union, asi chatinogona kungotsanangura ndechekuti taona kumhanyiswa kwakachiitwa mavhenda mutaundi kunzi vaende kumiting iyoyo.
Ko nyaya yekuti vanotengesa migwagwa manga muchinzi mutenge makadhi sangano iri kuitira kuti muzokwanisa kuwana nzvimbo dzekutengesera, mungatsanangurawo zvava zvichifamba sei?
Vanhu vanga vachitengesa vanhu veQueen of Grace Zim Asset Trust vachitengesa makadhi kumavhenda ese iri nzira pamaonero edu seInternational Vendors Union yokuda kuti ivo vaite profit, vawane mari yokushandisa kana kuti vawane mari yavo yokuisa muhomwe seQueen of Grace. Hazvinei nekuti munhu achawana pokushandira, hazvinei nekuti City of Harare iwane mari yokuti ikurudzire kana kuti iendese pamberi basa rezembiri muHarare. Saka ndinoti chidofo nokuti vabhadhara mari idzodzo vachaona kuti vangoisa mari muhomwe yeshamwari dzaagiresi patizoti Queen of Grace ndiQueen upi, nokuti hapana patichashanda pabasa ravo rokutiwo semavhenda vakwanise kuenda mberi kana kuti vawane pekushandira sezviri kutaurwa nehurumende.